very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, March the 26th, 2015. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable, where we talk about issues affecting women. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we're looking at the high prevalence of child marriages in Zimbabwe. What are your views on the issue?
To join our discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 011-202-619-2077, and we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday, 8:30 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day.
And we are also on the internet. You can find us on the web on www.voazimbabwe.com kumbenjalo ku www.voazimbabweshona.com kumbenjalo ku www.voandebele.com.
Mukushanda kwakuita Marvelous, tirikusangana nedambudziko huru revanasikana vari kurodzwa vasati vabva zera. Kana tiri kubva zera tikutaura vana vari pasi pemakore iwo 18 kana kuti gumi nemasere. Unoona kuti mumashonaland central dambudziko iri ndo marakanyanyisa zvikuru muZimbabwe yose, apo vana vari kurodzwa vasiri vana vadiki vakawanda zvekusvika zvaningati zvikamu zvishanu kubva muzana 60%. So idambudziko guru ratiri kusangana naro, and isu mukushanda kwatiri kuita tiri kuona kuti dambudziko iri riri kukonzerwa nezvinhu zvakawanda zvinosanganisira izvo kurodzwa kwevana kuti vabereki vange vachiwana hupfumi nekuda kwekuoma kwakaita zvinhu munyika, uyezve nyaya yezvimwe zvitendero zvinokurudzira kuti vana vawanikwe vachirodzwa nekukasira, uyezve nyaya yekungoti vabereki vachine pfungwa yakare iya yokuti mwanasikana kuti anzi awana chaawana kana kuti yatingati achievement anofanira kunge aroorwa. Saka vari kukasira ivo kurodza vanasikana, zvinova zvinhu zviri kukanganisa upenyu nemararamiro uye kuisa vanasikana panjodzi nokuda kwekuti vaakuzosangana nematambudziko avanenge vasati vava redi kuti vange vachisangana nawo.
Zimbabwe is among the countries with the high prevalence of child marriage, as we see that statistically it is 30% of girls under the age of 18 in marriage, and which is against the Convention on the Rights of the Child. First is simply the issue of girls not having full access to education and dropping out of school, and therefore looking at child marriage as an option out of poverty. Secondly, is the whole issue of culture and traditions and the whole unacceptable situation that we still find people who abuse our girls running behind culture to justify the reasons why they are marrying our underage girls. It's also about faith communities. We still have some faith communities who still believe that it's okay to marry an underage child. And these are some of the issues that we really need to address. In terms of what happens to girls when they are married underage, first is about their health, their simple health and well-being. We've seen, and the statistics have shown, of the health risks associated with child marriage. When girls get married, they are at risk of acquiring sexually transmitted infections, including HIV. The second is maternal mortality. When girls get married, their bodies are not yet ready for them to be able to carry a child for 9 months pregnancy. And we find that there are so many pregnancy-related complications.
And today on the Women's Roundtable, if you're joining us, we are looking at the high prevalence of child marriages in the country and efforts being made to end the practice. What are your views on the issue?
And Marvelous, according to the United Nations Children's Fund, UNICEF, the State of the World's Children Report 2015, the prevalence of child marriages is so high in Zimbabwe, especially in Mashonaland Central, which leads with about 50%.
Yes, PJ, we just heard there from Glanis Changachirere, who actually works in Mashonaland East, and I think she'll be joining us on the program. But the report also says Mashonaland West follows closely with 42%, and Mashingo with 39%, followed by Mashonaland East with 36%, Midlands 31%, Manicaland 30%, Matabeleland North 27%, Harare 19%, Matabeleland South 18%. While Bulawayo, PJ, has the least prevalence with about 10%, which is encouraging.
Yes, the African Union Committee of Experts on the Rights and Welfare of Children is in the country right now as we speak to assist the government and stakeholders to come up with a program to help end these child marriages. The three-year campaign program is expected to be launched late April by the African Union.
And PJ, rights activists have been calling on the government to enact laws banning child marriages in the country. We saw Malawi did something very recently which has been applauded. They actually put in place a law to ban child marriages. But in some some areas in the country, cultural, religious practice and economic constraints have been said to be contributing to the practice.
Our colleague Sandra Nyaira caught up with the Africa Union Commissioner for Social Affairs, Dr. Mustafa Siddiqui Kaloko, and asked him how the AU will carry out their programs in 10 African countries, including Zimbabwe, to help end child marriages.
My interest mainly was in the program that you said you're going to launch in countries like Zimbabwe in terms of child marriages. If you can just enunciate on that, in the countries, in the whole, the 10 countries that you are going to do it.
You look at me.
The way we plan to do it actually is we go down there, look at what the countries are doing themselves, and then we build on the capacity that they're going to be giving. And then secondly, you know, there are non-stakeholders around there. We're talking about people who come, give aid, you know, give statistics, give figures, do the monitoring and evaluation. You know, and this is actually what the way we want to approach it. Now, we expect to go down to the villages. When we are launching, we do it in a multi-sectorial sort of way. We bring in religious leaders, the elders, birth attendants, you know, in the villages, you know, the village headmen, and also the ministries of health, gender, and women's affairs. We bring all those together because these are the real players, you know, in terms of child marriage. So this is the way we want to do it.
When do you expect to launch this program?
No, we've launched it already. It was in May 2014.
No, I mean, when to those countries, the 10 countries that you will be going
to? Oh, we've done already 2 countries. And I think there is, probably we'll be going to Chad in about a few months' time. You know, we have a program I can't give you often, but by the end of 2015, we would have done all the 10 countries. And in the future, probably even more countries.
If you can just give us the countries again.
Now let me see if I can get them off. Ethiopia, Chad, Niger, Zimbabwe, Sierra Leone, Guinea, that is Guinea-Bissau, Mozambique. I'm leaving out a few, but those are the ones that I can tell you offhand.
Thank you.
Yeah.
That there was an interview by our colleague Sandra Nyaira speaking to the AU Commissioner for Social Affairs, Dr. Mustafa Siddiqui Kaloko, when she attended the AU summit.
Yeloko kukakachegile sivili, ukutikube lo mteto, okondana lo wenda, lo wendi shakwabantuana. Kwa mnabeso nsiti mina lo mteto ngabakona, gumele kube lemizamo, yokuthi abantu babe wazi lo mteto. Ngoba even ileyo esilayo abantu abayazi. So nxa bengayazi kunzima ukuthi bathole ama rights abayiphiwa ngumthetho oyabo khona. So kungaba lo mthetho naloko yakumele abantu babe wazi. Labantwana babe wazi futhi kulomthetho owalisa abantu ukuthi babathathe.
Lo ke ngunkosikazi Sibusisiwe Marunda esilaye njalo kuhlelo lwethu lwalamhlanje lapho ke ubekhuluma lentethele izindaba yethu eseZimbabwe okwamanje uMavis Gama izolo lapho ke bekulomhlangano ukuchasisa kumbe ukuphana amacebo phezu kwedaba esilalo lamhlanje Marvelous udaba lokuthi kulaba amantombazana ayendiswa bebancane kakhulu okokuthi kubangela inhlupho ezithile lalapho ese ukuthi ahlele imuli yakhe badibana lenhlupho njalo ezempila kahle badibana lenhlupho eziningi okwenza amalungelo abo ephule
Ichokwadicho PJ nasi muchirongwa chedu chemadzimai tichange tiri kutarisa dambudziko riri kusangana nevana vari kurodzwa vachiri vadiki vasati vabvazera. Pari zvino kuri kunzi iko kumashonaland east ndiko kune dambudziko guru guru uyezve taita rombo rakanaka kunge tina muzvare Glanis Changachirere vanoshanda ivo nesangano re Institute for Young Women and Development kumashonaland central uko ndoko kwatiri kunzwa in fact sorry about that it's mashonaland central ndoine dambudziko guru guru rakamira iro at 50% and muzvare Changachirere vachange vachititsana nguro kuti sei zviri kuwanikwa izvichitika kumashonaland central uyezve vachange vachitsana nguro kuti dambudziko iri rinokanganisa sei vasikana vechidiki vanenge varorwa vasati vabvazira tambotaura zvina muzvare mai gumbo nzvanda vanga vari kuti ivo vasikana vanororwa vachiri vechidiki vanowanikwa vachibatwa nezvimwe zvirwere zvakadai seHIV and AIDS nezvimwe zvirwere pavanenge vava kubatsirwa zvakadai sefistula dambudziko riri kuwanikwa ragara haro riripo asi raakutaurwa nezvaro pari zvino saka PJ I think togona kutora hedu munyarikani wedu wekutanga nekuti tinavo vese vaviri vakamira pari zvino tochitanga na Miss Glanis Changachirere vari kumashonaland central kuti sei kwenyu uku kuri kuwanikwa kune dambudziko guru iri
wazviita hako Marvelous ndinonzwa kubatikana zvikuru kuti Mashonaland Central Province inoramba ichingotopa kana kuti ichiva pamusoro pane zvinhu zvisina kumira zvakanaka tinoona isusu kuti pari zvino dambudziko revana vari kurodzwa vari pasi pemakore makumi nemasere riri kunzi rakanyanya kukwira stereki Mashonaland Central Province riri iro muzvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50% tinoona zvakare isusu kuti mugore rapera parakange ronopera tichicherechedza isusu 16 days against gender violence kwakabuda iko zvakare magwaro aitaura kuti Mashonaland Central Province ndiyo iri pamusoro zvakare maererano nemhirizhonga yakanangana nemadzimai ichinge yakamira iyo pazvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% saka tiri kuona isusu kuti matambudziko aya anofambidzana zvikuru nokuti one way or the other anobata mwanasikana so zvinhu zviri kutirwadza asi mukushanda kwatiri kuita tichiedzawo kubvunzurudza mhuri nevanasikana vatiri kushanda navo vari kuchema-chema ivo vachiti kune matambudziko akati wandei ari kuita kuti dambudziko iri rambe richenderera mberi chekutanga tichiva icho chikonzero chakanangana nenyaya yekuoma kwaita zvinhu munyika medu tiri kuona isusu kuti vanhu vakawanda havasi mumabasa madzimai nedzimwe mhuri vaitawo zvekuhodha vachitengesa mazuva ano hakuna mari iri kuwanikwa ichitenderera naizvozvo vabereki vakawanda vari kuti ivo vakasungikana maererano nenyaya yokuti vange vachiriritira mhuri dzavo saka tiri kuzoona isusu kuti vazhinji vacho vari kurodza vanasikana vavo vari mumakore anoita 12 years 13 years vachida ivo kuti vatapudze dambudziko rekuriritira mhuri vachiita sevanoripa kune mumwe munhu tichiona zvakare kuti vamwe vacho vari kutoti pavari kurodza vari kuda kuedza kurodza vana ava kune vanhu vavanofungira kuti munharaunda ndivo vanhu vanenge vanonzi vanoti wanei zvishoma kuitira kuti vawane pfuma yakati kurei vachitarisira ivo kuti zvinhu zvinogona kuvabatsira muupenyu hwavo then toona zvakare isusu dambudziko rekuti nenyaya yezvinhu dziri kushaya vana ava havasi kuenda kuchikoro saka dzimweni dzenguva vanozongoguma varodzwa ndofunga mese munoziva kuti zino pachivanhu pedu pane dambudziko riya rokuti mwanasikana akagara pamusha haachengetedzeki zvakanaka idambudziko pamusha naizvozvo vanhu vari kukurumidza kunge vachirodza vanasikana vavo kuti vabvise dambudziko iroro ravanotyira kuti vanozowanikwa vachiita pamuviri vachiita vana vanenge vasina anovariritira
muzvare Changachirere ndombopinda ipapo ndichibvunza kuti tanga henyu mataura dambudziko rechipiri asi pane zvamuri kuita imi here sesangano kudzidzisa vari mumashonaland central umu kushata kwakaita zviri kuitika izvi
right rega nditaura dambudziko rechipiri ndobva ndataura zvatiri kuita zvakare dambudziko rechipiri riri pakusaziva mitemo yenyika yedu zvikuru sei muvanhu vari munharaunda dzakaita semaruwa mumapurazi kana kuti nzvimbo dzaakugarwa nevanhu mazuva ano nekuda kwekupiwa minda uku kana kuti munzvimbo dzakaita semumigodhi vanhu vazhinji havazivi ivo kuti kurodza mwana ari pasi pemakore gumi nemasere imhosva pamutemo wemuzimbabwe and tinoona zvakare kuti kunyange kune madzitare echivanhu traditional courts vanhu vari kuti vakaenda nedambudziko rokuti mwana awanikwa achidanana nemukomana wemuraini kana nemurume wemuraini voendesa nyaya kuti inotongwa kudare mambo ari kubva akasira kutonga kuti munhu awanikwa achidanana nemwanasikana uyu ngabva aroora apa dzimweni dzenguva vanava vanenge vari vana vari pasi pemakore 18 saka isusu mukuedza kuderedza dambudziko iri tiri kuita basa guru zvikuru sei mukuedza kudzidzisa vanhu maererano nekodzero dzevanasikana ivava uyezve nenyaya yekuti mutemo wemuzimbabwe uyezve mimwe mitemo iri pasi rose yekuti zimbabwe is a signatory to inoti chii maererano nekurodzwa kwevanasikana tichiedza kuti vaone ivo kuti zvinhu zvakaipa uye kana vachinge varodza vanenge vatopara mhosva yekuti vanenge vava kutosungwa saka tiri kuona hedu kuti idambudziko rakanyanya uye riri kuramba richiitika asi muzvishoma zvatiri kuita izvozvo tiri kuona vamwe vachitangawo kuona kuti zveshuwa zvinhu zvazvifanira kunge zvichiitika saka tiri kungokurudzira vese vatinenge tichibata navo kuti kana tavadzidzisa isusu zvebumbiro remutemo muzimbabwe nemimwe mitemo inotaura nyaya dzekurodzwa kwevanasikana criminal codification act kuti ivo vazoenderera mberi vachivandudzawo ruzivo irworwo kune vanhu vavagere navo uye kuti mazuva ano vabva vatoziva kuti anenge aroodza mwana iyeye nayewo akutoverengwawo kuti apara mhosva hatichangotarisa munhu aroora chete asi kuti aroodza wacho iyeye akutoonekwa semunhu apara mhosva zvakare
Thank you, Glanis. Mombobata makadaro ipapo. PJ, that there was, you know, some interesting revelations coming from Glanis
yes.
from Mashonaland Central, where she's working, where she says most people are unaware of the laws that actually govern marrying off your child who's not yet 18. So she says her organization is working with that community to try and educate them on some of these criminal codification acts and also just the right of the girl child.
Yes. Our guest unkosikazi Busivusisiwe Maronda ngilethemba ukhona ecingweni siyawamukela kuhlelo. Hello unkosikazi Maronda.
Hello, hello TJ.
Yebo.
Sorry benzama ukuya ku internet lapha bazazi.
Uya multitasker.
I don't bengidinga kulokhu zenu ku online.
Okay. Haya asixoxeke sizakunika ithuba lokuthi usikhangele ebulenjini. Okwamanje siyakumukela kuhlelo lethu siyakubingelela.
Ngiyabonga PJ.
Yeah. Lamhlanje udaba egudwini uluzwile, ludaba lolo uke wakhuluma njalo lentathele izindaba yethu izolo. Kodwa ke namhlanje ngicela uchasise kabanzi ukuthi udubo lolo lubhahe okunganani eZimbabwe okwamanje njalo lembangela.
Yeah, ngizaphinda nje amasesisi kade khulunywa ngoGlanis but nangiwabeka ngesiNdebele.
Yeah.
But globally, okusihluphayo thina ukuthi iZimbabwe kuthiwa is amongst the top 10 amazwe ayindisa abantwana owedlula amanye eAfrica.
Yeah.
Bese sihlusha kakhulu ukuthi abantwana abaningi abendayo bona labo ngama cross-generational marriages bathathwa ngobaba kumbe ngabantu abadala kulabo abanye bayabe besendiswa esithenjini.
Yeah.
Leso kusenza ukuthi imikhuhlane etholakala ebantwini abadala isikhathekele ebantwaneni njenge-HIV le ekade kuninga ngoglanis ukuthi basuke bathole i-HIV ngoba hallo
yeah qhubeka
ye ngoba babe bendise ebantwini abadala and then ukhulumile uglanis ukuthi i-National and Central iyathopha eZimbabwe with 50% okusho ukuthi ihafu yabantwana abangankazana abasemashonalendi wesibendiswa bengabi 18 years
yeah.
But mina bese ngithi mina o esikubona ukuthi abantwana bendiswa kuma community bendiswa bephuma ezimulini.
Yeah.
So phezu kokuthi abantu abazi umthetho kucakathekile ukuthi abantu bafundiswe ukuthi umntwana oyinkazana ucakathekile as much as ongumfana. Kaso kanje ngemoto yokuthi uyakwanza ukuyithengisa anytime nxa uzofuna imali. And khonokho kangibona ukuthi kulungiswa ngomthetho kuphela. Kulungiswa ukuthi ama-family atshintshe indlela akhangela ngayo umntwana oyinkazana, atshintshe indlela athanda ngayo umntwana oyinkazana. And umntwana nxa esengumntwana engabonwa njengomfazi ngoba ungumntwana.
Imbangela osuyibonile ekuthini okubangela kakhulu ukwendiswa kwabantwana lokho.
Into ekhona kakhulu kule research yenziwa yiRawu in 2013 yabona ukuthi ubuyanga kumbe ipoverty yiyo kakhulu eyenza abantu babone ngani umntwana oyinkazana yakwanisa ukuthengiswa kumbe ukwendiswa anytime. And izinto indlela ezimi ngayo elizweni lethu sathe CPJ abantu abaningi abakho emsebenzini sathe sizulu alinanga kuhle, so kuningi okwenza ukuthi abantu bengasuthi ezindlini, bengahlali kuhle ezindlini, babe sebebona ngani bayakwanisa ukuthengisa abantu ababo. Njalo kulamanye ama-religion kumbe ezinye iinkolo ezithi vele umntwana engavela aphuhle useraiti usengendisa. Yikho okunye futhi okwenza ukuthi abantwana bendise besengabantwana. But bese ngibuyele ukuthi yindaba yokuthi abantwana bamankazana kabathandwa ngendlela abafana abathandwa ngayo, indlela abakhangelwa ngayo bengamankazana ayifanani le ndlela abafana abakhangelwa ngayo. So kumele kutshintshe, kumele kube lokutshintsha kwe-mindset, indlela abantu abakhangela ngayo ukulinganiswa kwamathuba, ukulingana komntwana ongumfana nomntwana oyinkazana.
Ye ayenza ukuthi ubambe ecingweni khona lapho ngoba sesilomlaleli ecingweni. Sizaqhubeka ngodaba lwethu lolo.
Alright.
Hello, Sisi Victoria. Hello. Victoria. Ndare dzedu dzinenge dzisiri kuita zvakanaka, tichamboyedza futi. Hello, Victoria. PJ, Victoria, zvinenge zviri kuti netsei, tombodzokera kuna... Glanis, you are working in Mashonaland Central, where, you know, all figures are pointing to your areas having the highest prevalence of early child marriages. What would you say has been the cause of this?
I think there are several causes, you know, of these child marriages, so to say. Earlier on, I spoke about, you know, economic hardships that most families, especially in rural areas, are facing. And, you know, they are trying to shoulder out their responsibilities to take care of the girl child to by marrying them off to elderly men, preferably. But I think also another challenge is the issue of, you know, some religious sects that actually, you know, provide for early marriages where the churches promote that the girls be married off at an early age. You know, we have quite a number of, you know, the popularly known as Joani Masowe, you know, religions, among many other African traditional religions, mm-hmm. where really they try to encourage early marriages amongst these girl children. And unfortunately, for these communities, they are sort of like very close communities where even if we try to take our programs there, it's not really easy to penetrate through because the religion also does not allow them to be participating in the public arena.
Mm-hmm.
So they try as much as possible to make sure that the women and the girls in these cases do not have access, you know, to information regarding their rights and other laws that are meant to protect them. And then the other, you know, reason, of course, is there are some people who still carry the belief that as Africans, marriage is an achievement. And if we marry off the girl child at an early age, we are then seen to be, you know, a family of high moral standards. And this is really quite disturbing because this is what sort of like perpetuates this thinking that as Africans, we need to continuously uphold our traditional practices, unfortunately, which are harmful to the girl child and young women in general. So there are people who still believe that we just need to do it. It's part of our culture, despite the fact that that culture is actually criminalized by the same Zimbabwean law that they talk about. So these are some of the challenges that continue, you know, to perpetuate the problems of these child forced and early marriages.
Okay, I'll ask you to hold on there. We have another caller, Mukoma Simon. Mukoma Simon, makadienyu? Aiwa, tiri wadi tinokuchingamidza pachirongwa.
Kufara sikuru.
Ehe, tipewo maonero enyu muri kuinzwa iri mugango.
Ku chobadi dambudzwe rirame takuti kwese. Tinengo tora zvimangu ma areas ya. Makakuchinza ruto rwa ngada kunzongura zvishoza. Ndikuno kuti tafige pamusoro kudarika ipapo.
Imi muri kupi mukoma Simon?
Ndimuno marari. But ndaka experience izvozvo ndiri kumashonarend east ndobva kwamutoko.
Zvizva makanyanyoona imi.
Pane nyaya yekuti vana matambudziko ari mudzimba economic atisaga yataurwa nezvaedu. Vana vari kuenda vega vazhinji havati kopereri. Chete nemba inotuma mwana kuti asarudze ega zvekuita. Kazhinji kacho anenge adisparate anongoenda ega. Unoona mwana asina kupedzana nadisparation unzotakarurwa. Contribution number one, economic hardship. Number two, pane nyaya yekuti mudzimba dzedu mumabereko mune chirwere chekondokera chakati kuya. Vana vazhinji vari kusara vari mhirero. Musabva munoaedu famiri zvayaya. Mumwe munhu kana anoita mwana anoita nekuchengeta vamwe vanabi vake, anodzamara asizvo akuti nyika ndingagone kuita sei. Ndinotsvagira vamwe musha, ndakutogona musha kudhara nechiita kwandiridhara. Akundi kana akuenda unorohwa. Dambudziko remapostori. Postori ndingatyizva nokutaura nemazita kuti mapostori aya ematsvimbo aitivao vanoti temo wakuti mwana grade seven akangopedza grade seven ari musikana atokura kuti mukadzi wemunhu. Ndobva munozoona vari kupinda vari 20 pamurume umwe chete vari vana vadiki. Ukada kuongorora izvi zvekuti kuita savhei yacho kupinda kuri kwamutokova unogutikana nokutorwadzira mwoyo nazvo.
Saka pogadziriswa sei mukoma Simon apa?
Chandiri kuona ini nhangu singatobikanika. Pari kutoda mapie grupu anofanhwa kunge achipinda muarea kunyatsodzidzisa vanhu vanzwisise upenyu kuti wakamira sei pakurodza mwana achiri mudiki. Matambudziko avo chaakasiyana akawanda papi. Munoona sefananidzo ndepekuti ivava vanorova sazvakaita kupostori uku vanotora vana vadiko varodza chiri vana vadiki. Kuchipatara vauda kusungunuka vaende kuchipatara. Zvino vazhinji vacho munoona tikurasikirwa nekwavanoenda kwavanoti kuchidzidzo kuna nambuyenya mukuta kwavanosudza nhombe yekutanga chaicho haidi kuti mwana asungukira ari pamba. Inotora vana mukoti vanoongorora kuti mwana akamira sei mudumbu tomusunungusa sei vanje vanokutizvisavanisa vega. Saka tinoti kusarira kwekausa ikoko vachine chinyakare chakasarira zvekutika vanotora kutombopinda vanhu vanopinda vachidzidzisa. Kuzoita panyaya yeeconomic hardship dai hurumende yakwanisa kupindira ichinyatsoongorora kuti mafemili machild family edesire angabatsirisi kuita kuti vana vakadaro vari kuti kusvika vakura kusvika paage yekuona kuti anganzi mai kwete kuti pazira raari ari mwana mudiki akufanidza ndoita mai nekuda kwekuuma kweupenyu. Dai hurumende yatibatsira yapindira mukati meizvozvo upenyu huri kurarama hwakaoma.
Aiwa, tinokutendai chaizvo mukoma Simon. Murambe muchifona pano pachirongwa chedu chemadzimai.
Zvakanakai.
PJ, tine mumwe muteereri sisi Victoria vatambotadza kubata nguva yapfuura. Sisi Victoria.
Munofara here?
Aiwa, tinofara. Pindai muchirongwa, ndiri muchakutongoti gagaga nokuti tazokubatai nguva yedu yadyanana asi muri kunzwa iri mugangwe. Batai makadaro sisi, batai makadaro. Alright, batai makadaro. Hello, sisi Victoria. Batai makadaro.
Chimbo batai.
We want to thank our guest, Ms. Glanis Changachirere and Mrs. Busisiwe Marandu for having been our guest on the Women's Forum here on the Women's Roundtable. We're migrating now to our internet. Please catch us on www.voazimbabwe.com. Stay tuned. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah. Kodwa lingayikhatshana siyaqhubeka ebulenjini sivalelisa abalaleli bethu abakuradio.